blessings to the man select on me. Shumau, mau, mau. Miss Kara, why do? Do, do. Hanging on my TTT. Hanging on my TTT. Yeah, Zivati Nashindu. Sekanzuru acha etsa ukarapam. When you got Chaku etsa ubagutar. Chimwezitsa uriwe kakuchagatata. Whenever chafura vane munhu wewe chamba. Vakatanga kuti senza kubagutar. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Daira muli bagana wazvar. Vakatanga kuti senza kubagutar. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. So daira muli pakana wazvara. Sekanguru vachaedza ukarabam. Kwenyika chakuedza kubva kudhara. Zvimwedzidza uriwe kakutsvaga data. Pane vachapfuura vane munhu wewe chamba. Handizi perfect ndiri human I can die too. Kanditenda nemoto moti gara ikuru. Vakandimiira pakona nemboma ufunge. I was scared to be alone and you can't get it kunde. Muromo wangu nenge penso unu sasarapa. Ndakafamba ndakafenzwa kwa kudhabura faster. Nupaya makadeza mukava maraswa. Nupaya takasenza kubadarwa nengasi. Vakatanga kuti senza kubaguta. Havarari vachiveza kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Gara undi pagana waza. Vakatanga kuti senza kubaguta. Havarari vachiveza kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Daira muli bagana wazvara. Vakatanga kuti senza kubva kudhara. Havarari vachiveza kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. So daira muli bagana wazvara. I send a letter to my mama Mwari ngaisvike. Tara vakaedza takataimirwa. Vakati voredza vabata chuzu chigunwe. Vakaredza gumba gumba nerisinga bukwe. Life is a bitch and I know that she was risky. Ndakaisa moyo yeah, you know I had to risk it. I know a couple rapper names on my district. Vakapondisa taya vane my biscuit. Vane my biscuit. Vakatanga kuti senza kubva kudhara. Havarari vachiveza kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Gara undi pagana wazvara. Vakatanga kuti senza kubva kudhara. Havarari vachiveza kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Daira muli pagana wazvara. Vakatanga kuti senza kubva kudhara. Havarari vachiveza kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. So daira muli pagana wazvara.